Nyaya yemapepa hakuna kubotswana iri kunetsa. Hurumende muno mazuva ano iri kuita ichiomesa kuwanikwa kwemapepa iwayo. Zvichinyanya kukonzerwa nekuti mabasa muno ari kuita achinetsa. Vakuita vachipa yanikati pachirungu priority kuzvizvarwa zvemuno. Saka kuti zvizvarwa zviri kuZimbabwe zvinouya zvichitsvaga mabasa muno, mapepa akuita achinetsa kuwana. Zvinova izvo zviri kukonzeresa kuti vamwe ivo vazopedzera vakutsvaga mapepa echitsotsi, angave ekushanda munomu kana kuwana iyo national ID muno inonzi omano. Iyo masvondo apfuura iwaya kune nyaya dzakabuda mumapepa nhau dzezvizvarwa zvekuZimbabwe zvakati wandei zvakabatwa zvine mapepa echitsotsi yemuno anonzi maomang maid, vachiita kunge zvizvarwa zvemuno muBotswana. Inyaya iyo yekungoti vanhu zvine zvakavaomera kuti vawane mapepa epachokwadi.
Tinoona kuti kunyika yeSouth Africa kune chirongwa chakabatsira maZimbabweans chainzi special dispensation. MuBotswana hamunawo here chirongwa chakananganawo nevana veZimbabwe?
MuBotswana muno hatisati tazvinzwa. Tinongonzwa mapepa nhavo vamwewo vanokurudzira hurumende muno kuti dai vaita varerutsira maZimbabweans, kunyanya vanenge vari skilled, vanenge vanokwanisa mabasa avo emaoko kuti vakwanise kuwana mapepa. Asi hatisati tambonzwa nenyaya yechirongwa chakananga kubatsira maZimbabweans vanenge vachida kuuya kuzoshanda muBotswana muno. Inogona kunga iri nyaya yavachiri kutsvaya kuti vagadzirise, asi hatisati tambonzwa anything at the moment.
Tinonzwawo kuti mapurisa ari kutoita dambudziko rekuti vange vachikwanisa kudzikamisa iro dambudziko iro rekuwanikwa kwezvitupa zvemuBotswana zviri kunze kwemutemo. Ndiani ari kugadzira zvitupa izvozvo?
Semazwira atinoita, zvitupa izvi zviri kugadzirwa nevanhu vakasiyana siyana. Vanogona kunga vari ivo zvizvarwa zvekuZimbabwe kana ivo zvizvarwa zvemuno vanenge vachida kuti vatsvagewo mari nekukurumidza. Asi idambudziko riri kuramba richikwira mazuva ese, zvekuti hatingati kune vanhu vari kufambisa vanhu vari kuita izvo kana kuti vari muhabo rona vari kuita izvo. Idambudziko riri kuita richitekeshera.
Imi vamutombeni mune mapepa enyu here ekugara muBotswana kana kuti muri mumwe wevanhu vari kusangana nedambudziko iri?
Ini zvangu ndingati ndakaita rombo rakanaka rekuti mapepa angu ndinawo ari mugwara and handisa ndamboita iyo problem yematambudziko. Asi ndine veruzhinji vandinogara navo, vandinoswera navo nevamwe vatinotoshanda navo vari kusangana nedambudziko here rizikuru.
Saka mapurisa anomisa munhu omubvunza chitupa here kuti vazokwanisa kuona kuti ichi chitupa ichi chakaita zvekugadzirwa zviri kunze kwemutemo inganzi fake ID?
Hongu, vanogona kudaro ndeimwe nzira yavanokubata nayo vanhu. Vanogona kumisa chero munhu mumugwagwa wavanofungidzira kuti uyu anenge muZimbabweni kana kuti uyu anenge haasi wemuno, womubvunza zvitupa. Kana kuti kazhinji kacho vanobatwa vane zvitupa zvakawanikwa pachitsotsi anonzi iyo mafake ID, vanenge vatengeswawo nevamwe vavo either vavanogara navo kana kuti ivo vanhu vavagadzirira ivavo.
Ikurudziro ipi yamungapawo kune vamwe vana veZimbabwe vamutombeni?
Chinonyaya unoedza ndechekuti kuti ukurudzire vanhu kuti hanzi usaite kuti uwane iyo fake ID. KuZimbabwe kwacho kwakaomawo. Tinongonzwa kuti vanhu vari kudzingwa mabasa, makambani ari kuvharwa, ndosaka vanhu vakawanda vaakuuya kuno. Saka kuti munhu usaite futi fake ID iyo kuri kumamararamiro ake, but chinhu chatingade kukurudzira vanhu kuti vatiwane mapepa echitsotsi. Tingade kukurudzira vanhu kuti vaitsvaye kuwana mapepa murugwaro rwakanaka. Asi maomero acho ezvinhu sometimes anomanikidza vanhu kuti vapedzere vatsvage kumararamiro.